Mwanzo ndakunzwawo kuti vabereki vaiti chii pamunenge muchitanga zvemagitare.
Vabereki vangu ndevepidla sinema nebaba vangu kanga vatoshaya. Saka nhangu ndakaona amai vangu havana kumbopokana nazvo nekuti ndaigana ndadaichinza kutaya muchechi.
Mimanzenyu iri kutambirwa saini chaunga uku?
Ya, vanhu vari kutambira muzicani zvakanakisisa. Zvakanakisisa. Vanhu vari kuida zvakanyanya. Ya, chinhu chakanaka chiri kutambirwa nevanhu. Chiri chakanaka.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Ya, machallenges arimo akawanda. Ndingangoti kushaya support, kushayawo anokwanisirawo miziki yako kuti iende kure internationally mungwizeni. Muno muzimbabwe mazezvani chani kuti isambi iendewo hapana. Anokwanisa kukuringisawo nemashows chaiwo hapana. Saka zvinhu zvakaita kundionerawo kuti ndingazvifambisa sei kuti ndiwanewo kubudawo ndichiita mashows. Ndiwanewo anondibatsira kuti nanzi paredhiyo chaipo ndibudewo ndichinzwikwawo muzimbabwe yose. Ndishiya kuti unotangira pasi anondibatsira ndiani. Vanondibata panhamba dzangu dzino7835477 kana pafacebook page iripo pakaimeichena @gmail.com.
Mune mashoko amungasiyiwo vadzigiri venyu here?
Mashoko amundongosiyira vateereri vadzigiri ndekuti randa ndichindidzigira zvinhu zvazvisande mukaramba ndichinitsigirawo. Ndinokurawo muindastry ndi ndinofarawo nekuti miziki yangu ndoda kuti iti international. Imwe zvaunacho ipatinai
kamoyo kamunoda kuti chimborova kanzvisa kuza Friday taiko ndikapi
chinzo changu chandinonyatsitarira chandisakusirai. Ya, chinzo chinonakisa zvakanyanya chinonzi murudo. Saka chinyora izvi zvinzikapa mwoyo. Saka ndoda kuti muteerere mumunakidziro semanakidziro
nyamara dzako dzinendereko pasa dzangu nozviziva kurarama upanga kutoziva zvinorwadza sekufamba koto kurara wega semutendeko chiwa nemakoto ndina kuva kutoziya ndina seuka ndichirova manhamba ndira iko kana ndinouya utaure moyo ndiya wangu iwewe njura aine vana vaito waine ndinobuda moyo wako iwewe ukapewa kunduka temerera ine ndipiga ndabuda kaini vanouya mbega munzeve dzimbokuluma usaterere makoko anoparabva vambe vacho vanozoseka ivotandada kutokuzuka kuona tichidanana mudiwa wangu iwewe waidinowe mukina anondisa kwanyakokonya kwehoni pamasuwa anondiraisauya kugeze mbada chingopeza chete ndibva wamageza amrifani kokutambira kazati serudo kusindikisa sejenari mutikonetaeamatiiea
Ah, yeah.